Into what Tarisira Kutinika EAT right now is to focus on these new technology systems that we are in agriculture. Tambire, to implement, because Karamba, Kaga Simbira, all the farming systems at Tinapatino Shik, Kushika, agricultural crops, Negu, animal production, and it is Tinema hybrid, Nema, Mama, hybrids, Alaku, Tinema, Mama, Paredes, Alaku, Kuzino, and it is a goodie who can produce more, and it is in this my genetically modified but my hybrids that we can produce more and adapt even in commercial conditions and also they resist my diseases. It's not about to maximize the yield while it is then the so intensive farming whereby my farmers they put more inputs even on a small piece of land and produce more. It is not about where there is limited land because from one we are get a big farming, from one we plot my need, but we want to have more. So intensive farming, my inputs are for the or my inputs are must be the best. And the technology language is improved.
Gore rino iritoti takatarisa kuti nema miranga akaita season yedu iwayaya. Muri kuona gore richibuda rakamira sei?
Goredu andinyanyi kurityira zvangu pakuti pane kakuzochinja kakuzonaya kwemvura kakaitika pamberi apa even though rakaafektika hari zvekuti hatichakwanisi kusvika patanga takatarisira kaipishapo nekudyara kwanga kwakaita vanhu mwaka wedu uchitanga goredu ranga riri promising pakutanga kwemwaka but pakazoshayikwa mvura apo tine macrops mazhinji akafeila vamwe vakakwanisa kuti pakazodzoka mvura vakanga vaita late planting vaya vakadzoka futi into vakarecover crop yavo ende ukaita sapattern yegore rino this dry spell yaisimboitika kudhara before the drought yakambozouya kanzi it was more like a normal kuti zvaiti kuzikana kuti January tinenge tisina mvura iri good for crop production but however vanhu takavarayirwa because of ende ndo ine chimwe chikafu chekuti ndiri kutemba kuti even though this time tisina kunyatsokusvika pakanaka zvatakanga tichitarisira pakudyara kwakaita vanhu bhoza vanhu vanga vadyara zvakanakanaka crop titori good but however the dry spell yakaafecta vanende vanhu vanga vasina kuitarisira saka most of the plans dzakaafectwa ipapo vanhu vazhinji vanga vashoti temba kuti vamwe vakatoricheta vanhu vakaita sei vanhu vakatochinja macrops